Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 16, 2021 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya nechirwere cheCOVID-19, vamwe makumi mashanu nevatatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi.
Zvino takabva tisina kudya, muno tisina kudya, notaura kuti bhajeti davara, nemari tanyimwa hakuna chatinake. Hapana kana chiripo nokuti tetecho tsvakazotibatirwe nemari, hazvina kana chipendi kana kuti.
Vanhu vanodarika makumi mashanu vanga vari muupoteri muBotswana. Vanosiya vakandwa paPlumtree nehurumende yeBotswana. Amnesty International inoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya neCOVID-19, vamwe makumi mashanu nevatatu kana kuti 53 vachiwanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana manomwe ane gumi nemumwe kana kuti 2711 vakavhenekwa nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vafa hwakasvika pachiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 1550. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere hwakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 37,422. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu zviuru makumi maviri nechimwe nemazana matatu kana kuti 21,300 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 nezuro. Aka ndekekutanga kuwana uwandu hwavanhu vakadai uchibayiwa nhomba zuva rimwe chete kubva paparurwa chirongwa ichi. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga wasvika pazviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi matatu nevaviri kana kuti 252,932. Vanhu zviuru zviviri nemazana mana ane makumi mashanu nevatatu kana kuti 2,453 vakabayiwawo nhomba yavo yepiri. Izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru makumi matatu nezviviri nemazana mapfumbamwe ane makumi mana nevapfumbamwe kana kuti 32,949. Nyanzvi mune zveutano vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti nyaya yedzidziso pamusoro peCOVID-19 inofanirwa kuramba ichienderera mberi kuitira kuti paderedzwe uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingade kuti nyaya yedzidziso inofanirwa kuramba ichienderera mberi. Vanhu ngavarambe vachipihwa dzidziso maringe nezvinonge zvichitarisirwa kuti vange vachiita kuitira kuti tirambe tichideredza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Uye tirambe zvekare tichideredza uwandu hwevanhu avo vari kurasikirwa nekuda kwedenda reCOVID-19. Saka nhau yedzidziso inofanirwa kuramba ichienderera mberi. Nhau yedzidziso inofanirwa kuramba ichitekeshera isvike kune munhu wese wese zvake.
Kune vamwe varusike vari kuti kubva zvanyevenutswa mutemo welockdown vakawanda vachatoteveri nyaya dzekuzvidzivirira idzodzi. Munoti?
Kune dambudziko guru re kuteedzerwa kwemaguidelines aya eWHO. tiri kuona kuti veruzhinji iye zvinezvi chero ndepapi nepapi pauri kufamba vanhu vazhinji vavarayirwa vamwe kana mamaski acho havachanyatsombopfeka vamwe anenge ari muhuro toenda kumabhazi kuti tikona kuti dzimwe nguva nekuda kwekuti zupo riri kukurirwa sezvo vemakombi vasina mapemitsi ekuti vange vari pabasa mabhazi emazupo iwavo tikona kuti ari kutsindira vanhu mabhazi imomo hamubotedzerwa maguidelines ewho aya michato yava kuitika zuva nezuva ukaenda mumadzinhamo imomo vanhu vanenge vachitodarika nhamba yevanhu 50 yakatarwa iya ndo atinoti masuper spreaders iwavo tiri kuona kuti paita dambudziko
totarisawo nyaya yekubayiwa nhomba varusike tinoona kuti nezuro kekutanga kubva chirongwa chaparurwa vanhu vanodarika zviuru 21 kana kuti over 21,000 vakabayiwa nhomba yekutanga zvii zvamungataura pamusoro pazvo
ndingati zvinofadza zvikuru kuona vanhu neuwandu hwavo vachizvipira kuenda kunobayiwa nhomba yecovid-19 izvo zvinotiratidza kuti veruzhinji vave kugamuchira nhau yekubayiwa nhomba iyi asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti nyangwe munhu uchinzi wabayiwa nhomba hazvichareva kuti hauchatevedzera maguidelines tichida kukurudzirawo zvekare ivo vacho vari kubayiwavo ngavachiitawo kaivawo vashambadzi veshokowo zvekare kuitira kuti tirambe tichiwedzera nhamba yevanhu vari kuramba vachiuya kuzobayiwa nekuda kwekuti tinofanira kunge tichibaya vanhu vanosvika 10 million saka kuti tikwanise kubata nhamba iyoyo yekubaya vanhu 10 million tinofanira tichichero mumwe nemumwe aakunzwisisa kukosha kwenhomba iyi yecovid-19 angava messenger anokwanisa kufamba achinokurudzirawo vamwe kuti handei tinobayiwa nekuda kwekuti tikasabayiwa nouwandu hwedu kudzivirirwa kwedu tese kunozoramba kwakaderera
vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7 vanhu 53 kusanganisira vana vadiki 20 avo vanga vari muupoteri muBotswana vasara pamhene mushure mekukandwa nezuro manheru nehurumende yeBotswana pamuganhu weZimbabwe neBotswana paPlumtree. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera kuitwa musengabere kwakaitwa vaimbova muupoteri ava pamuzinda weDuku Refugee Camp nevebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana. Vachitaura neStudio 7 mumwe wavo vakaitwa musengabere nezuro manheru pamwe nevamwe vavo vaimbova muupoteri ava vabozisi munyoro vanoti vakasimuka kuBotswana nenzara ndokurara nayo pabhodha rePlumtree vasina kana chekufuga.
Botswana takabva tisina kudya muno tisina kudya notaura kuti bhajeti davara nemari tanyimwa hakuna chatinacho hapana kana chiripo nokuti tiotsvakaatoeritipatirenemaazina kana chisendi kana chii.
Mumwe wevaimbo wemuupoteri ava baNqobizita Ndlovu vaudza Studio 7 parunare kuti masoja nemapurisa enyika iyi aya akanga akapakatira zvombo zvehondo akafubira kuburitsa vanhu mudzimba dzavo ndokuvamanikidza kupinda mumarori.
Munhu mumwe chete aiteverwa nemapurisa mana apa takamutswa mambakwedza chaiwo kuti tidzoserwe kumusha nechisimba. Mapurisa aya aibatsirwa nemasoja anga akapakatira.
Mumwe wevanhu ava muzvare Primrose Ndaba vanoti ruzhinji rwavo ruri kuchema zvikuru sezvo vasina pekutangira mushure mekugara pamuzinda weDuku Refugee Camp kwemakore 12 vasingashandi.
Tiri kukumbira rubatsiro nekuti tanga tisingashandi kwemakore 12 hatizivi kuti tichatangira papi apa hatina mari yekuti tikwanise kubva papo.
Muzvare Ndaba vaenderera mberi vachiti sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR muchidimbu rakaramba kuvapa kana chii zvacho nokuda kwekuti vanga vasina kunyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha sevamwe vakadzoserwa mushure mekunge vanyoresa. Vanoti havazivi kuti sei hurumende yeBotswana nesangano reUNHCR risinganzwiri tsitsi vana vakabviswa muzvikoro zvavakanga vachidzidza muBotswana nokuti zvichavaomera kuti vaendese vana ava kuchikoro.
Vana vakafanira kuenda kuchikoro asi hurumende yeBotswana neUNHCR vatinyima mari yekuti tione kuti tingatangira papi.
Studio 7 anakukwanisa kunzwa diure UNHCR panyaya iyi Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwebotswana vakakiso mumusi vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo nenyaya yekuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zvanga zviri muupoteri zvakaitwa musengabere.
Nyaya iyi ndeyesangano reUNHCR kwete mapurisa nemasoja ari pasi pebazi rangu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezimbabwe panyaya iyi sezvo mumiri wezimbabwe mubotswana vabatira ishe mukono weshuro vati hapana chavari kuziva. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru weZimbabwe Network for Social Justice vatendai mbofana vanoti maitiro ehurumende ebotswana anokatyamadza vachiti dai vanhu ava vapiwa ugaro hwebotswana pane kukandwa mukanwa mamupere.
Convention yema human rights nema asylum seekers and so it's being defiled left, right and center. Hapana munhu aropiwa maright ake afa vanhu vaya vafa vamugara muzimbabwe iye zvino vakauya mangwana vanenge vachipinzwa mujeri.
Vanhu vakawanda vanga vari padhuku refugee camp vanoti vatsigirwe bato guru rinopikisa remdc avo vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 apo nyika yakanga yakatarisana nedzokoro resarudzo yemutungamiri wenyika. Mazana nemazana evanopikisa vakakuvadzwa vamwe vakaurayiwa misha yavo nezvipfuyo zvikaparadzwa mumhirizhonga iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana ndini Shingirai Madondo.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Mutoro wedu Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raparurwa nesangano iri nhasi iro riri kudaidzwa kuti we are like stray animals rinoti pane zviuru nezviuru zvevanhu munyika zvisiri kukwanisa kuwana fundo, mabasa pamwe nekurapwa sezvo vanhu ava vasina mapepa ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Gwaro iri rinoti vazhinji vakatarisana nedambudziko iri vanhu vane dzinde kunyika dzakaita seZambia, Malawi neMozambique avo vakauya muZimbabwe vachizotsvaga mabasa. Gwaro iri rinotiwo vamwe vanhu vakatarisana nedambudziko rekushaya mapepa paaya vanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yegukura hundi. Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vamuleya Mwananyanda vakurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya idzi kuitira kuti vanhu ava vakwanise kuenda kuzvikoro, kurapwa pamwe nekutsvaga mabasa vaine magwaro ose anodikanwa. Imwe nhengo yeAmnesty International vaLloyd Kuvea avo vakatungamira tsvagiridzo iyi vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kunanganisa mutemo weCitizenship Act nebumbiro idzva remutemo yenyika kuitira kuti vanhu vakabva kune dzimwe nyika vakwanisewo kuwana zvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Dai vagadzirisa kuti Citizenship Act ifanane neconstitution because muconstitution imomo iri kubvumidza kuti munhu anogona kunge aine citizenship yekuMozambique nekuZimbabwe. Tinodyidzana ka pachezviduko zvakashata here ndo chimwe chishuo chedu.
Vakuvheya vakurudzira hurumende kuti ipewo magwaro aya pasina mibvunzo kuvagari vekumatunhu eMidlands neMatabeleland vasina magwaro ekuzvarwa nezvitupa kuburikidza nekufirwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi.
Dai hurumende yedu yakwanisa kutibatsira kuti vanhu vari kumatabeleland vakarasikirwa nehama dzavo panguva yekugura hundi vakazotadza kutora mabhesiti kusine zvitupa, hurumende ngaingoti munhu wese anga ari victim anditika chizvarwa che akazvarwa nemunhu akarasirwa neupenyu hwake muna 1980s uku pagukura hundi vanhu ivavo ngavangopiwa mabirth certificate nemaid pasina kubvunza kuti kubaba vako varipi, amai vako varipi. Ivo vari vanhu vakaita se vakatsakatika panyaya dzekukura hundi.
Vakuvheya vakurudzira hurumende kuti ishandise chirongwa chekuverengwa kuri kuitwa vanhu munyika chesensus kuti pazivikanwe kuti uwandu hwevanhu vasina magwaro hwakakura zvakadii. Kunyange hazvo sangano reUnited Nations High Commission for Refugees richiti vanhu vasina magwaro muZimbabwe vanodarika zviuru mazana matatu 300,000. Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vatiwo zvakakosha kuti munhu wese awane magwaro kubva paanongozvarwa kuitira kuti agokwanisa kuwana kodzero dzose dzinopiwa zvaro zveZimbabwe zvinosanganisirawo kuvhota.
Saka zvinhu zvinoda kuti zvigadzirwe nechimbi chimbi especially izvi zvinhu zvatarisana nezvinhu zvakakosha, nyaya yesensus, nyaya yedelimitation, nyaya yevoter registration, nenyaya yesarudzo. So tinoda kuti vanhu vange vane zvinhu zvakakwana zvakadaro zvinge zviripo nechimbi chimbi.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi kutizive pamiro bato ravo nezvenyaya iyi. Asi imwe nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vakurudzira bazi rinoona nezvekutoreswa kwezvitupa nemagwaro ekuzvarwa kuti riende munzvimbo dzinogara veruzhinji richinonyoresa vanhu vasina magwaro kuti vave nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Panoda kuitwa outreach program yekuve nemamobile stations ekuti panenge pachifambirwa mumacommunities motikari dzinenge dzine equipment yakakwana yekuti munhu akwanise kunge achitora birth certificate nechitupa. Ipapo technology yemazuva ano zvaukwanise kuitika kuti mapicture anotorwa ipapo, document otobuda ipapo, zvopuresiwa ipapo. Izvakakosha kuti mumwe nemumwe wemuZimbabwe ange aine chitupa nebirth certificate uyezve nepassport. Zvinhu zvakakosha kuti unge munhu ainazvo nekuti ndiko kutizive kuti panoitwa census paya tizive kuti macommunities akamira sei nekuzozadzirisawo masocial amenities nemacommunity services.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kutinzwe kuti matanho api avari kutora panyaya iyi sezvo vati vakabatikana patavafonera. Asi vamwe vanoshanda mahofisa registrar general vatataura navo vati bazi ravo rine urongwa hwekuenda kunzvimbo dzakawanda munyika richinotoresa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa, asi vanotiwo havasati vave negwara rakati twasu panyaya yevanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yeguku raHundi pamwe neavo vakauya muZimbabwe vachibva kune dzimwe nyika sezvo mutemo weCitizenship Act usati wananganiswa nebumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti rambomisa kubatsira nechikafu muguta remuNigeria reDamasak zvichitevera kurwiswa nezvikwata zvevanhu zvine zvombo kwakaitwa vashandi vari kubatsira vanhu muguta iri. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru 60 nezvishanu vatiza muguta iri nepamusana pemhirizhonga iri kuitika muDamasak, guta riri pamuganho neNiger. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura pamusoro penzira dzekukwikwidza zvine mutsindo zvichitevera zviri kuitwa neChina muhurukuro dzavari kuita nhasi nemutungamiri weJapan vaYoshihide Suga. Kubva zvavatora chigaro chekutungamira nyika munandira, vaBiden vakanangana nekugadzirisa chimiro cheAmerica muzvinhu zvakawanda pamwe nekuumba ukama nemadzisaviro eAmerica izvo zvaishorwa kana kusaitwa munguva yavaDonald Trump vari mutungamiri weAmerica. Magweta anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru kuvharirwa mujeri kwenguva ndefu kwemadzimai echidiki maviri eMDC Alliance achiti mukana wekutongwa kwemunhu achibva kumba kwake unofanirwa kupiwa kumunhu wese sezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwirawo kodzero dzemadzimai anoti zviri kuitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa zviri kutyishidzira madzimai akawanda munyika kuti aite zvematongerwo enyika. Gweta remumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe neimwe nhengo yebato ravo muzvare Cecilia Chimbiri vaJeremiah Bhamu vanoti vaviri ava vava nemhosva ina dzavari kupomerwa kumatare asi hapana mhosva yavati vabatwa nayo. Vabhamu vanoti munhu wese ane kodzero yekupiwa mukana wokutongwa achibva kumba, izvo zvisiri kuitika pavaviri ava.
Tichitarisa matongerwo aitwa dzimwe nyaya kumashure, kunyino kwavari kuitwa bheyo hazvisi zvinhu zvinowanzoitika. Especially panyaya dzavakatarisana nadzo nekuti mutemo wanga wavemo uchishanda kubva nekubvira wangorokuti kana uchingo wangonenerwa mhosva chete hachisi chikonzero chakasimba chinganyimisa munhu bheyo. Zvofanira kunge zvaonekwa kuti wakatombobatwa nemhosva mumashure uye waramba kutendeuka, waramba ungori mupari wemhosva. Asi mutemo haukuonese mupari wemhosva kana usati watongwa. Pari zvino vava vasati vatongwa, saka vafanira kutorwa sevapari vemhosva.
Vabhamu vanoti kunyange hazvo vasingagutsikani nemitongo iri kupiwa nematare semagweta vanotevedzera zvinenge zvataurwa uye vacharamba vachidzokera kumatare nechikumbiro chavo chekuti vaviri havatongwe vachibva kumba.
Hongu hatigutsikani nekutongwa kuri kuitwa kunyanya chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kunze. Asi kana dare richinge ragura tinenge tisisina zvimwe zvatingaita. Asi kunze kwekungoramba tichidzokera kudare tichingodzosera chichemo ichocho kuti nedzimwe nguva dare richazoonawo nemaonero atiri kuita kuti riri kukanganisa pamatongero ariri kuita nyaya iyi.
Amai vamuzvare Mamombe, amai Kudzai Chiwanza vanoti kunyimwa mukana wokuti mwana wavo atongwa achibva kumba kwasiya vanin'ina vake vaviri vaanobatsira kuchengeta vari parumananzombe.
Wana ane vanin'ina anenge achibatsirawo nemari dzechikoro nemari dzei. Zvino manje iye zvino zvimwe zvinhu zvezvimunhu zvino zvaunotoona kuti zvinomubata kuti haasi kukwanisa kuzviita ari mufungwa saizvozvo. Musi uno ari kukotsi ndaichitaura naye achitoti mai muri kuita sei nemari dzevana nekuti vanin'ina vake vanoda kuenda kuchikoro anga achindibatsirawo ipapo nekumaererano nekuoma kwakangoitawo zvinhu mukati meupenyu hwatiri kurara.
Amai Chiwanza vanoti zvinovashungurudza zvikuru kuti vamwe vanopara mhosva sedziri kupomerwa muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vanopiwa mukana wokubhadhariswa mari yechibatiso kana mafaindi asi wavo mwana avharirwa kwenguva yakareba. Amai Chiwanza vatiwo vanonyunyuta nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai vachiti kunyange mwana wavo akasungwa mumwedzi wakurume unova mwedzi wemadzimai hakuna masangano anomirira madzimai akatora matanho ari kuratidza kugunun'una nemabatirwo ari kuitwa madzimai echidiki maviri aya pamwe nekutyorwa kwekodzero dzavo. Asi mukuru weJustice for Women muzvare Cosette Chirinda vanoti vari kushungurudzika zvakanyanya nekutyorwa kwekodzero dzevaviri ava. Muzvare Chirinda vanotiwo zviri kuitwa izvi zviri kupinza kutya kumadzimai kunyanya echidiki zvichidzorera shure mabasa ekusimudzira madzimai kuti apinde mune zvematongerwo enyika kana kutaura pfungwa dzavo mune zvavanenge vasingagutsikani nazvo. Muzvare Chirinda vanotiwo havagoni kuratidzira nepamusana pemitemo iriko yeCOVID-19 inorambidza vanhu kuungana.
Kuna opportunity yekuita gadza nekuda kwekuti vanhu vari kusungirwa nyaya dzemacovid regulations but ndichida zvekuti nditaure kuti kutaura kuno kunotori nemadzimai akawanda anozivikanwa nekuda kwekuti taura nekuda kwekutaura kubudikira chitaura panoitika zvakaipa pamusoro pemadzimai vakati wandei vatosangana natingati matiree kuburikidza nenyaya idzodzi kuti vasawanikwe vachitaura vasawanikwe vachipindira. Saka tiri munguva yakaoma seZimbabwe, tiri munguva yakaoma semadzimai.
Hatina kukwanisawo kunzwa kubva kumhuri yamuzvare Chimbiri. Studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemutemo vaziyambiziyambi kuti sei matare ari kunyima vaviri ava mukana wokubvisa mari yechibatiso. Asi mumwewo vechidiki anotsigira bato reZANU-PF uye achitungamirira sangano rakazvimirira reZimbabwe Citizen Forum vaAlex Gakanje vanoti matare anotonga matongero aanoona kuti akakodzera.
Dare rinoita zvarinoona zvinoenderana neunhu hwemunhu kuti kana munhu uyu azopiwa mvumo yekubhadhara mari yechibatiso ane unhu here kana abuda kunzo vachitarisa nhoroondo yepaakambopiwa. Saka izvi hazvinei nemapato, zvinongori nematare edu edzimhosva nemagweta evanhu vacho ivava ana Cecilia nana Johana zvichienderana nemhosva yavakapara.
Pari zvino vaviri ava vakavharirwa mushure mekusungwa musi wa5 kurume vachipomerwa mhosva yekunzi vakatyora mitemo yakadzikwa nehurumende yekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kubudikidza nemusangano wavanonzi vakaita nevatori venhau panze pematare vachigunun'una nekusungwa kwakanga kwaitwa nhengo yechidiki muMDC Alliance vamakomborera Ruzivishe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu zvinoti Dynamos neHighlanders zviri kusangana mufinari yeIndependence Trophy nemusi wesvondo zviine donzvo rekuratidza kuti zvikwata izvi zvakagadzirira zvakakwana kudzoka kwenhabvu munyika iyo yakapedzisira kutambwa muna mbudzi 2019. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dynamos. Ne Highlanders. Kwata izvi zviri kusangana mufinari yePresidents Independence Trophy nesvondo kwedzana masimba kekutanga kwapera gore nemwedzi inoraudzira zvisati zvatamba zvese. Zvikwata izvi zvine basa guru rekuedza kuratidza nyika yese kuti zvikwata zvemupremier soccer league zvakagadzirira zvakasimba kudzoka kwenhabvu mudariro panguva ino yeCOVID-19. Vararidzi vezvikwata izvi Tonerai Ndiraya naMandla Mpofu vanoti vari kupinda munhandare vakanangana nekukunda pamwe nekufadza vatsigiri vavo. Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaOliver Musongoro vanoti zvakaoma kudoma chikwata chinokunda nekugarisa kwaita zvikwata izvi zvisingatambe mitambo yazvo.
Vamwana nemagariraita vanhu vasati vapinda munhandare ka. Tatuni ndofunga gore nemwedzi yakati kutika tisati tamboita zvemabhora bhora izvi saka hatisati tomboziva kuti ingaune ndeipi bhozi vanhu vagarisa vasati vatamba vesa.
Imweyo nhengo yevatsigiri venhabvu asi iri musangano reOrioles Friends Club vaKelvin Mushonga vari kutamburawo kubuda nechikwata chichatora mukombe uyu.
Ndinofunga kuti ingatori mukombe ini ndakazvitarisa. Ndiri kutongoona kunge unonge Dynamos this time.
Boso nedzimbare dziri kupinda munhandare dzine vatambi vatsva. Dynamos ndiyo yakatenga vatambi vakawandisisa pazvikwata zviviri izvi kusanganisira vatambi vanoti Newman Sianchali, Dept Timwanjira, King Nadolo, Byron Madzokere, Tinashe Makanda naKudzanai Demera. Highlanders iyo ine murairidzi mutsva Mpofu zvichitevera kusiya basa kwaMark Harrison eri murufarowo zvichitevera kudzoka kumusha kwaJoel Ngodzo uyo akatora mukombe weSoccer Star of the Year muna 2019 apo aitambira Capes United. Vatambi vatsva Winston Mango, Andrew Tandi naLighton Chikukwa vachange vari mudariro zvekare vachibatana nevamwe vaivepo kare Arius Banda, Godfrey Makarutse na Ngobizita Nube nevamwewo. Mutambo uyu uri muNational Sports Stadium kwete kuBaba Field Stadium sezvaive zvamborongwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete kwenyika nemusi wesvondo Zimbabwe yawana kuzvitonga. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya nechirwere cheCOVID-19, vamwe makumi mashanu nevatatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vanodarika makumi mashanu vanga vari muupoteri muBotswana vanosiya vakandwa paPlumtree nehurumende yeBotswana. Amnesty International inoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.